Vachitaura kuSet House nhasi pazuva rekurangarira magamba enyika, vamunangagwa vati pane vanhu vari kuda kusvibisa nyika vachishanda nehurumende dzekunze.
Fellow Zimbabweans, it is my singular honor and privilege to address the nation on this historic 40th commemoration of our National Heroes Day.
Muriye Zimbabwe tiriku rangarira magamba edu tiri panguva yakaoma zvakare apo vekunze nevamwe vari munyika vatanga nyaya yekuda kutirwisa asi hatifanire kuora moyo tinofanira kuwana dzidziso kubva kumagamba edu enyika ayo akarwisa hudzvanyiriri kwenguva yakareba vakakunda
and unjustified attacks by our perennial detractors.
Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba muvhiki rechipiri ranyamavhuvhu gore rega rega vanhu vachienda kunoungana kumarinda eHeroes Acre kunoradzikwa magamba muHarare uye kunovigwa magamba ematunhu mumativi mana enyika asi nhasi kwangoenda vamunangagwa nevamwe vatungamiri kunoisa maruva sezvo pari kutyirwa kuparara kwechirwere checoronavirus kana vanhu vakaungana vamunangagwa vati vari kucherechedza magamba ose kubva kuchimurenga chekutanga kusvika chechipiri vachivimbisa kuvaka chimwe chiumbwa chageneral Motsane Khumalo vaitungamira mauto amambo lebhunula muna 1893 vanoti ichi chiremekedzo sechakapiwa mbuya nehanda vane chiumbwa chiri kuvakwa muHarare vati magamba ose aya ainge akazvipira zvikuru asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance inotungamirirwa navanelson chamisa vaclifford squatayo vanoti hapana chekupemberera kana vanhu zvikuru nhengo dzebato ravo dzichisungwa nekutyorerwa kodzero dzavo sezvaiitwa pautongi hwaian smith munguva yerudhizha
unoti kurangarira zuva iri vamwe vana vezimbabwe vatori muchitirongo vakawanda vari vakatovharirwa izvezvi nenyaya dzematongerwo enyika vana last mainga hama varimo vakavharirwa nenyaya yekuti vari kuti vamunangagwa kana kuti ZANUPF makapinda pachigaro zvisizvo kana kuti isusu tiri kuti corruption hatiidi ivo vari kuendera mberi vachiti inofanira kunge iripo wataurire izvozvo kosungwa
mukuru wesangano replatform for youth development vaclarisa madhuku vanoti zuva ranhasi rakasiyana nemamwe makore sezvo riri kupembererwa vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vashaya asi hama dzavo dzichiti vasaradzikwe paHeroes Acre asi vanoti handivo chete gamba risina kuradzikwa kuHeroes Acre
mhemberero yedu yezuva remagamba mugore ra2020 yakatosiyanei zvakanyanya nemhemberero dzatagara tichiita kubvira patakawana kuzvitonga senyika yezimbabwe nekuti chekutanga tiri kuita mhemberero iyi pasina vamugabe vanga vatonga nyika yezimbabwe kwenguva yakareba chaizvo kuti hatati kunge tichafungi kuti tichawana zveumwe mutungamiriri ivo vachifungwa kuti vachatonga nekusingaperi chechipiri chekuti vamugabe vacho havapa paHeroes vamugabe vakarambidza vamwe vakati kuti vatati chiremekedzo vakafanana Reverend Manning Stone vakarwawo hondo kuti vasaenda pachikomo ichocho asi tiona kuti pakuzofa kwavo vanozofa ivo vasingachakwanisi kuenda pavo ndozvoita kuti zuva ranhasi ringe rakati siyanei
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nezimbabwe democracy institute kana kuti ZDI dr Pedzisai Ruhanya vanoti zuva ranhasi rakakosha asi rinokanganiswa nevanotyora kodzero dzevanhu
tarirai kuti vanhu vakaenda kuhondo sei vakaenda kuhondo because smith anga asingabvumiri kuti vanhu vataure smith anga asingabvumiri kuti vanhu vaite mademonstration maprotest ivo kavanhu vezanu nevanhu vezapu vakafuma zanla nezipra kuti vandorwisa smith kuti vauye vagokwanisa kuexercisa marights avo marights avakarwira muhondo yechimurenga ndo avari kupfunyikidza vanhu nanhasi
asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vanoti nzvimbo inovigwa magamba icharamba ichikosheswa zvisinei kuti magamba akaita savamugabe akaramba kuvigwa ikoko ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.